Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 7, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare High Court muHarare rapa mutongo wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti munyori mukuru mubato iri vasengezo Shabangu adzifanirwi kukwikwidza musarudzo dzemusi wemugovera. Asi nhengo idzi dzabva dzakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court dzichipikisa mutongo uyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vavirirana neBotswana kuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mapasipoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Darere High Court muHarare nhasi rapa mutongo wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru mubato iri vasengezo Shabangu adzifanirwi kukwikwidza musarudzo dziri kuzoitwa nemusi wemugovera. Asi nhengo idzi dzabva dzakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court dzichipikisa mutongo uyu. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vati kunyange dare renomination court rainge ratambira mazita enhengo dzeTriple C makumi maviri nembiri, nhengo idzi hadzifanire kubvumidzwa kukukwidza uye mazita anofanirwa kubviswa pagwaro rekuvhotera. Rimwe remagweta anga achimirira vasengezo Chabangu vanxovani Stole vati vatambira nemufaro mutongo uyu.
Saka Triple C haisi kuda kuti vanhu yavakavadzinga vaende kuno misrepresenta as if ivo macandidates eTriple C. Uyu waita zvakanaka chaizvo because zvine zvichinyadzisa kuti vodzinga vanhu mangwana wavaona vadzokera futi. Saka mutongo uyu wabudisa pachena kuti kana vadzingo aya you're not part of the family.
Vastole vatiwo kunyange zvazvo varuza nyaya vachikwanisa kukwira kudarire pamusoro reSupreme Court hazvibvisi mutongo wapiwa nhasi. Asi vachinyora padande mutande ravo reX mumiririri weMount Pleasant mudare reparamende vari gweta muzvare Fadza Emahere vanoti kana munhu akaenda kudarire pamusoro chikumbiro chake chikatambirwa zvinoreva kuti mutongo wedare rapasi unombosendengwa parutivi. Vati izvi ndizvo zvakambotarwa nedare panyaya yakakwidzwa kudare mukuru wematare valokumalava negweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr. Musa Kika. Vakika vaipikisa danho remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera makore kuti munhu aramba ari mutongi mukuru wematare asati aenda pamudyandigere. Mutauriri webato reTriple C vaPromise Mukwananzi vati mutongo uyu unoratidza pachena kuti matare akarerekera kudivi reZANU-PF.
Chimwe nyaya inongoratidza kuti vatongi vedzimhosva vemuZimbabwe vaita dambudziko guru rekurerekera kudivi ZANU-PF. Zvisinei izvi, isusu taapila kudare guru reSupreme Court kuti zvatongwa izvi hazvipandizvo, uyezve vanhu vedu vese makandidhetsi vedu vari kukambena vari kugraundi vari mushishi kukambena takaenda kuzekaverifaya mabalotsi makandidhetsi ari kubabaloti. Vanhu vedu ngavagadzirire kunovhotera makandidhetsi eTriple C akanga akarekodiwa zvisiri pamutemo navamunangagwa neZANU-PF nevamwe vamwe.
Zvii zvatsinhirwa navatendai Ruben Mbofana vanotungamirira sangano reNetwork for Social Justice.
Tinotopinda pasarudzo dzakabva kuitika idzi muna Nyamabvuvhu gore rinoiri. Pakaitika madouble candidate eTriple C, vamwe vaitoendoswa navashavangu ivava vanga varipo muna Naharare uku nekumwe kwaitove nemadouble candidate. Hapana patakamboona pachipindirirwa kana nevheki kana nedare kuti vamwe ava havabvumidzwi kumirira vatishandisa zita rekuti Triple C. Zvaakutanga nhasi sei.
Asi munyora anoona nezvematongerwo enyika muZANPF Youth League vataura ikandishaya vati zviri kuitika izvazvinene ZANPF.
Saka kana wanzwa dzingwa nebato iro chekutanga unofanira kunyora tsamba yekukumbira kuti udzoserwe kubato rakakurudzika ndokuti uzoine simba rekumirira bato iroro. Saka izvazvo arikuramba kuti bato rezimhosva zvaingoda kuti vagare pasi vekumbiro remuchemuraura vakaburisa rinotaura kuti Secretary General ndiye ane database remembership ndiye anoziva kuti une nhengo kugara.
Mukura anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission vautoelesligwana vati kunyange zvavo vanga vasati vaona mutongo uyu vachatevedzera zvaturwa nematare. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva vasengezochava nguvanzi nematare vambomira kuramba vachidzinga nhengo dzetriplec. Izvi zvatsigirwa negweta retriplec vaobei Shava.
Tinofara nekuti dare ratambira chikumbiro chedu chekuti vachavangu vasabvumidzwa kutarikolo mamembers of parliament nemakanselers vakasarudzwa under ticket rate triple C.
Vastole vatiwo vatambira mutongo uyu vachiti vachamirira kusvika nyaya dziri kumatare dzapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Imwe nhengo yebato rinopikisa uye vari sekuru vameya weEpworth muzvare Anna Sande avakadzingwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu vanonzi vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori ndokusiya vaitwa kafira mberi nekubayiwa jikiseni rinofungidzirwa kuti rainge riine muchetura. Nhengo dzakawanda dzetriplec dziri kupambwa nevamwe vanhu vanotozivikanwa asi zvinonzi hapana atasungwa. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya idzi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weTriplec vapromisi mukwananzi.
Akapambwa uyu inhengo yebato redu uyezve ari sekuru wemeya wedu akakorikolewa zviri pamutemo kudunhu reEpworth Anna Sande. Vakamupamba vachitsvaga kuti Anna Sande varipi, vanova vanhu munhu ari kutsvagwa nenhunzva tunzva dzezano dziri kupamba vanhu. Saka ndo zvakaitika kuEpworth vari muchipatara, hatingatauri hedu chipatara chavari mushure mekunze vangatozotevegwa tikaita ngozi chaiyo.
Asi makamhanara here kumapurisa nyaya iyi vamukwananzi?
Takaenda kumapurisa achida kunoripota nyaya iyi. Mapurisa akaramba kutambira nyaya achiti ngaauye azoripota ega. Chero zvake takavataurira kuti aiwa munhu ari muchipatara akwanisi kuuya kuzoripota, vakaramba kutambira nyaya iyi. Vatanofanira kuti achirwara akarara ari unconscious kudaro ngaauye aripote nyaya yake ega.
Asi munoona sei iyo nyaya yekuti vanhu vari kuramba vachingopambwa vamukwananzi?
Tinosoropodza zvikuru kupambwa kwevanhu kuri kuitwa, kusanganisira nyaya yatiri kutaura nezvaiyoyi, tichiti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vafile safe and secure munyika mavo. ZANUPF ngaimire zvekupamba vanhu, SADC ngaipindire, vanhu ngavarambe. Panoda kupambwa munhu nevanhu vanenge vachiuya vari vaviri vatatu, vanhu ngavaite gungano ipapo varambe kuti papambwe munhu, vadzivirirane, vadifendane kubva kuvanhu vari kuita zvisiri pamutemo zvekupamba vanhu. Ngatibatanei macommunities, timire pamwe chete, tirambe kuti pauye vanhu vanenge vachiti vari kuuya kuzotora munhu takatarisa.
Mutauriri weTriplec vapromisi mukwananzi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira.
Chinguri takaziva, ndinofunga pano pasi pedenga, Triplec ndiyo yoga sangano inoita zvepolitics noutikitifa. Isu seZANUPF hatikurudziri kupambiwa kwavanhu. Tinogara tichitaura runyararo, kuyanana nekudanana, uyezve tinogara tichitaura kuti kana pane mhosva yapariwa, mapurisa anopindira, mapurisa aita basa ravo. Panhau dzese dzinoitika dzinenge dzichitaugwa dziine mhosva dzechokwadi, mapurisa anoita basa ravo.
Muungapa muenzaniso
nyaya yamuBlessing Ali vaTriplec vakamanya, vakapengereka, vakataura zvizhinji zvisingaperi, asi munhu akangosvika pakupiwa mutongo akapinda mujere. Saka isu hati seZANUPF tinopa mapurisa mukana wavo wekuti vaite basa, uyezve isu tinogara tiri bato rinenge rakagadzika hana pasi, nekuti chakatikoshera vanhu veZimbabwe. Hatiti chero chatawana chero dambudziko ripi rakubata umwe wedu, tinongo manya naro tichiti taona chokumanya tichipembedza. Tinongo utarisira kuti kana pane nhau yechokwadi yakadai yakaitika, akaparwa mhosva aende kumapurisa andomhanara. Mapurisa awane mukana wekuita basa ravo, vanenge vakapara mhosva iyi vabatwe.
Asika vanopikisa vamarapira vanoramba vachitivo kuenda kumapurisa kupedzera hoko padehwe retsindi, zvikuru sei panyaya dzinenge dzine chekuita nevanofungidzirwa kuti vasori kana kuti vatsigiri vebato reZANU-PF.
Awo anenge ari mashoko asina chokwadi mukati, nokuti panomhanarwa mhosva ine zita remunhu hakuna munhu anorega kubatwa. Panomhanarwa mhosva isina zita remunhu inenge ichiferefetwa kusvika yabatwa muridzi wayo. Ini ndinoti ivo ngavataure kana pane nhau yavakamboripota yakashayiwa munhu akasungwa akatongwa pamberi penyika yeZimbabwe zviri pajekerere zvibude pachena.
Mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vatanga kushanda nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi pakuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mavhiza nemagwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti. VaMnangagwa vataura izvi kumucheto wemusangano unonzi Kusi Ideas Festival uri kuitirwa muBotswana uchikokerwa neNation Media Group of Kenya nehurumende yeBotswana. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here, and we have agreed, I can announce, we agreed that from now on we shall instruct our officials.
Ndanga ndichitaura nemumwe wangu pano paapedza kutura mashoko. Tabvumirana kuti kubva iko zvino tave kutuma vashandi vehurumende dzedu kuti vatange uronga hwekuti pabviswe kushandiswa kwemagwaro ekufambisa emapasipots pakati peBotswana neZimbabwe. Isu tiri vana vemuAfrica imwe chete, tinofanira kukwanisa kufamba tichipinda muZambia, muKenya, kumwe nekumwe muAfrica. Hatifaniri kusungirwa nemiganho yakaiswa nevachena pavakauya kuzotipesanisa. Ngativhurei miganho iyi tifambe pamadiro.
Why should we continue to respect this? Let us open borders among ourselves and move freely.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kuBotswana pamusangano weKusi Ideas Festival nhasi masikati. Tabatawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vaLemogang Kwape kuti tinzwewo divi reBotswana panyaya iyi.
We have that agreement with Namibia. I'm currently in New York and I was just coming from Dubai. So I've been
ne ukama hwakadaro nedzimwe nyika muAfrica zvakaita seNamibia. Chero pari zvino ndisiri kumusha kuBotswana nebasa, ndiri kuziva kuti vaMnangagwa vari kuBotswana nhasi uye iye ndeimwe yenyaya dziri kutaurwa nezvadzo pakati penyika dzedu. Vabatawo nyaya pakati peukama hweZimbabwe neBotswana kubva kumashure. Ngatinzwei vachitsanangura.
Well, maybe you should look at the history of the two countries. In the past, Zimbabwe was the breadbasket in the region.
Tinofanira kutarisa nhoroondo yenyika dzedu kubva kumashure. Zimbabwe yaimbove shasha yeAfrica yese munyaya dzekurima. Iko zvino iri kutaridza kuti yave kudzoka pachinzvimbo chayo chekuva breadbasket of Africa. Zimbabwe iri kutorawo chigaro chesachigaro weSadak. Saka zvakakosha kuti tive neukama hwakanaka pakati penyika yedu neZimbabwe.
Mashoko egurukota rezvekunze kwenyika muBotswana vaLemogang Kwape. Ivan Zininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Chitiko chakadai chitiko chakanaka. Chitarisa nyaya yekuti pari kutariswa kunzi dai Afrika yabatana, dai Afrika yagona kutenderana pane zvinhu zvakawanda, pangava pane zvematongerwo enyika zveupfumi, zvekugarisana nezvimwe zvakadaro daro. Nekuti chiitiko chinovhura mukana yekuti vanhu venyika mbiri vagone kuwedzera kudyidzana. Asi tikatarisa vazviriga tinoona kuti kunyange kumashure uko vamwe vanga vachiita zviya zvekusvetuka mabhodha iwaya vachidisa. Kana pazoiteka zvakadaiwo so zvinongobatsiridza kudyidzana kwevanhu.
Ipo pakudyidzana pamabata apa dzambenge dzichidyidzana zvakadii idzo nyika mbiri seZimbabwe neBotswana?
Dzichidyidzana zvakanaka ndichitarisa pakugarisana kwevanhu, nekuti tikatarisa kune vakawanda vakabva muZimbabwe kuenda kunoshanda kuBotswana. Asi tikatarisa mazuva apfuura, makore apfuura, vana veZimbabwe pavangaonyanya kuenda kunyika dzekunze kusanganisira iyo Botswana neSouth Africa, tikutarisa nyika dziri musadi, pane kugununa kwanga kuchibuda kuBotswana kuti aiwo vanhu vanenge vawandisa vanobva kuZimbabwe uye vari kutora mabasa uye vari kukonzeresa kuti hurumende yeBotswana itadze kunyatsoitira zvizvarwa zvemuBotswana zvainofanira kuvaita.
Ihwo urongwa hwekuti ngapachibviswa passport zvachose vanhu vangopinda vachibuda pamadiro, munoona huchikwanisika here uye huchizogona kuti nyika idzodzi dzirambe dzakachengetedza nyika hwadzo vanhu vachipinda vachibuda?
Zvazvanga zvichida ndezvekuti dai muZimbabwe zvinhu zvagadzirika zvematongerwo enyika, nekuti tinoziva kuti zvematongerwo enyika zvikagadzirika muZimbabwe zveupfumi zvinobva zvaitawo zvakanaka. Zveupfumi zvikaita zvakanaka, ugaro hwevanhu hunobva hwagadzirisikawo, vanhu vogara zvakanaka. Chandingangoona chichiri kuna kuitika vazininga ndechekuti nekuda kwokuoma kwezvunhu muZimbabwe, vanhu vakawanda vachabva muZimbabwe vachiedza kunotsvaga cheuviri kuBotswana. Ende ndiri kuona izvozvo zvaunza kunyunyuta nematambudziko pakati penyika mbiri idzi. Hurumende dzinogona kunge dzatenderana, asi vanhu vemuBotswana vanofanira kurwidzana nevanenge vauya vauyi vanenge vabva kuZimbabwe ndokuchatanga hondo ikoko.
Muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, vari parunare kuSouth Africa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti vave pedyo nekubata mutungamiri wechikwata cheHamas vaYahya Sinwar. Izvi zviri kuuya apo kurwisana kunotyisa kwaenderera mberi nhasi pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chinopfurikidza mwero. Kurwisana uku kuri kusiya vanhuwo zvavo vasina kwekupotera uye kwave kupa kuti sangano reUnited Nations rikundikane kuvabatsira nezvekudya nemishonga. Vanhu vakawanda vanonzi vave kunopotera kuguta reRafah, kunonzi ndiko chete kuri kutombosvika chikafu. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Vati kubhombwa kuri kuitwa nemauto eIsrael kuchapa kuti zvinhu zviende kumawere uye patoshaya kana chikafu chinosvika muGaza. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vanonzi vamanikidzwa kuenda muhupoteri muGaza. Asi Israel iri kuti zviri kutaurwa navaGuterezi zvekuda kumbomisa hondo zvinongobatsira Hamas chete. Israel yakatanga hondo iyi mushure mekunge Hamas yapinda muIsrael musi wa7 Gumiguru ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. Israel yauraya vanhu muPalestine zviuru gumi nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana kana kuti 16,240. Muguzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganyauye weStudio 7 abata nhengo yesangano reConcerned Zimbabweans riri muAmerica vaTim Muringai.
Nyangwe wakaita pejwe nekutora mutungamiri weHamas andione hondo ichipera nekuti vaurayiwa vacho 16,000 vanhu mapalestinians anenge awandisa saka zvinenge zvakunetsa kuti nyangwe vakatora mutungamiri wacho vamwe vese havasara vachiri nekurwadziwa.
Tinoona zvakare sangano reUnited Nations riri kutaura iro kuti pari zvino pane vanhu vari kutarisana nekusawana chikafu nezvimwe zvikwanisiro. Pane zvinga itwe here kuti zvinhu izvi zvigadziriswe?
Nyaya iripo ndeyekuti nyika yedu yeUnited States ikaenda kunotaurira Israel kuti imbomira kuti vanhu vawane humanitarian grounds, I think zvinoitika, nokuti tikasamira munomu handifungi kuti anything chinomira.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weUnited Nations vaAntoni Guterres vakaudza ivo United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu iri remiddle east kunetse. Munoona sei izvi?
Ndikuona kuti vari kutaura chokwadi nekuti tikaona kuti maroyero ari kuitwa hondo neIsrael ezvinezvi takachiona kuti hanzi vanga vachiteera masoja eHamas kudzimba dzavo vachipwanya nekubhomba pavanenge vachigara. Saka zviri kureva kuti kana munhu akabva kubasa anobva anoroyerwa kumba kwake kuna mai nevana nevazukuru kana nana baba vasinei nezviri kuitika panyaya iyi. Saka izvozvo zvinoita kuti zviwedzere hasha pane vanhu vakawanda.
Chii chinofanira kuitwa kuti tisaone hondo iyi ichiramba ichienderera mberi semaonero enyu?
Chikuru ndechekuti vakuru vari kupeshera nyaya idzi ngavagare pasi vataurirane. Tiri kuona kuti Iran iri kusapotawo uko, Qatar inenge irimo, Saudi Arabia irimo, neIsrael neEgypt. Vanhu ivavo vakagara pasi vakataurirana nokuti Israel hapana kwaichaenda naiyo Palestine hakuna kwachaenda. Saka nyaya dzatinoziva ndedzekuti vese vada kuti vabvisane munzvimbo dzavari. Ngavataurirane kuti kuve nenyika mbiri dzinogarisana pedyo nepedyo.
Hondo iyi pakati peIsrael neHamas ikaramba ichienderera mberi zvinozowanikwa sei takatarisa magadzikana epa
handione zvichipera zvakanaka nokuti changosara chete kungoona nyika dzakaita sana Iran dzichikanda kana zvombo zviva zvinonzi manuclear izvozvo zvatorodunuka kubva ipapo pasina chinenge chakuzomisa zvinhu zvakawanda. Saka tinomukurudzira kuti kuve nekutaurirana nekuyanana zvinhu zvisati zvabuda pazviri ezvinezvi.
Tinoona kuti America iri kuti iyo budget yemari yayanga yakatarisira kuti iendese ikoko kunobatsira Israel pari zvino haisati yapasa sezvo pane makakatanwa mumatare emuno pakati pechikwata chemadhemocrats nemarepublicans. Izvi munoona zvirevei?
Nyaya iripo iri kunetsa ndeyekuti nyaya yehondo yekuukraine isati yapera iyi ndo inenge yapinza nyaya yekupa Israel mari patiri iko zvino. Saka ndofunga vachadzokerana vanotaurirana nokuti kwevese vachada kubatsira iyo Ukraine nekuIsrael.
Nhengo yesangano reConcerned Zimbabweans riri muAmerica vatimuringai vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mutongo wedare High Court wekuti nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende nemakanzuro nevari kuzviti ndiwo munyore mukuru webato rinopikisa vasengezo chabangu ava dzifanirwe kukwikwidza musarudzo dzemabielections dziriko nemugovera watambirwa nemaonero akasiyana-siyana, vamwe vachiti unoratidza kuti matare edzimosva ari muhapwa dzeZANU-PF. Vamwewo ndovari kuti mutongo uyu unorakidza kusamira zvakanaka kwebato rinopikisa iri reCCC zvakapa kuti vashabangu wawane mukana wekupinda mariri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komalisa vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF waJones Musara. Tatanga nekubvunza vangwenya kuti vanotiwo kudii nemutongo wedare uyu.
Chiripo ndechekuti nyaya yemadouble candidates yagara iripo nekuti pakaitwa sarudzo yemuna August pakanga pana madouble candidates. Sei matare asina kutiwo macandidates aya anga azvinyoresa aya ACCC atakukwidza. Iko zvino vaakubata nyaya yacho yemacandidates avachavamwe achinzi ndo chaivo chaivo ava vaki ava chaivo. Zosimu watini mutongo electoral code. Uno fangwa unge uri mutongo unoteerwa. Kweke kuti kana electoral code ya tora. Chingo chokuti njaba kwekuje. Zochingwa. Nyango makoti acho asiri captured meza anupiezi. Chino kwa impression yekuti ari captured.
Vamusara, munoti iwo nezvabuda kudare izvi nevari kuti matare akakepchwa kana kuti ari muhapwa dzezano PF?
Vanhu vanotaura kuti zano PF yakakepcha matare vanenge vachitaura zvavasingazivi nekuti matare aya pane paanotombotongawo mutongo isingafarirwe nezano PF. Zvakafanira tikati ari sarudzo dzakaitika muna August kuBulawayo kune mhengo dzetriple T dzakanga dzana nokwanisa mapepa. Zvikange zvarambidzwa kukwidza musarudzo vakaenda kumatare ezimhosva matare akatizvo vanhu ava ngavakwikwidze ini ndakatovaona ndakatoendawo kurali yezano PF yakauya purezidendi vamunangagwa kwaikwikwidza vamutori nwuve tichitopemberera tichitoti a yatovapena iyi nekuti hapasina munhu anokwikwidza vamutori nwuve vatohwina asi purezidendi vapedza vabvesa rali mutongi kukota akabva ataiwa vanhu vetriple C ivavo ngavakwikwidze tasina chifari chezano PF asi zvakaitika zvinotaridza kuti matare aya anoshandisa pfungwa dzavo zvisinei chi nezano PF saka nyaripo ndeyekuti matare haangatongi zvinoda triple C nguva nenguva.
Regai tinzwe vangwenya kuti vanoti vangwenya pindurai tinzwe.
Hapana mutemo unofanirwa kurambidza munhu kukukwidza musarudzo. There is no law like that Mr. John Mutara kuti koti inogara yoti ngwenya haufanirwi kukukwidza nekuti mingi ari kukukwidza. Nyaya madouble candidate yagara ichingoitika nokuti vanoziva kuti ivo pake zvavo Mike Gumba havana simba rekurambidza munhu kana auya kuzokukwidza. Saka judicial service commission nejurisprudence hapana zvinokwanisa kuti zviitike kana zvichikanganisa mastrategics political objective yezano PF nokuti vamalava namai Chigumba naminister of justice vari paspeed dialing na Emmerson Mnangagwa. Saka the issue of court capture, it's more of a tactical issue than nyaya rhetoric. Ndiwo mafungiro andiri kuita inini varume.
Vamusara, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu, mungaona here imi paine kukakavara kungabva muwana weZimbabwe? Nokuti vakawanda vari kunyunyuta nezviri kuitika izvi.
Vari kunyunyuta hatizivi kuti vanonyunyutei. Vanofanira kunyunyutira vachamisa nokuti ndiyo honzeri yezviri kuitika izvi. Waona? Taita dambudziko rokuti vachamisa vachiri twere munyaya dzematonherwo enyika. Vakava nemukana wekudzidzirawo kune mukuru wavo akaenda vatsvangirai taivaona vaipikisa zvavo but katotarisa sezano PF katoona sokuti tsvangirai vato vanani nokuti tsvangirai wangawo nemastructure tsvangirai wangawo nebumbiro tsvangirai anga ari munhu wekuti afta vamesana ngavagambe nezano PF aizongaitawo pfungwa dzekuvaka oti aiwa ngatigare pasi tinopikisana asi sevana vezimbabwe ngatigare pasi tinzidzisane kuti chiri kunoita chii.
Vangwenya, chii chingaitwa nevana vezimbabwe vari kunyunyuta?
Pane vanhu vakatowanda munyina vanotsigira zano PF asi vanogunununa nezviri kuitwa nezano PF. Saka inini zvandinoona ndezvekuti nyange pakazovaya rimwe sarudzo pakashandisa rimwe zita panongobuda vanhu mamiriyoni namamiriyoni vanenge vachingogunununa vachingoti vanhu vezano PF ngavaende. Saka opozishen yemuzimbabwe varume haisi mubato iri muhana dzavanhu vari ngo nyarawo kana kungotya vanhu vekuti kana nyange vakaratidze vanongopfugwa nevanhu vezano. Asi sekuona kwangu unokwanisa kuti unge uchiputsa zita asi zviri mumwoyo mavanhu vanhu vachangoramba vachiti aiwa zano PF yatadza yaondonga nyika.
Vamusara tivhare chirongwa, hanzi zano PF yaondonga nyika.
Aiwa aiwa manyemo evanopikisa zvavo hatingavashori hatino kuvatuka nekuti zano PF yakarwira kodzero dzevanhu kuti vataure zvavanoda chero zvinhu zvacho vari panyepo. Saka zvinhu zvinotarisirwa munyika yakasununguka.
Manzwa kubva kunhengo yezano PF waJones Musara, manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzuru dzebato reCCC inotungamirwa navanelson Chamisa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Taboka Ncube. Thank you.
Soku isika disenda baku VOA ndepa.